Mumiriri wemakonde muNational Assembly uye vari nhengo yeZANU PF vakaenda sparadza vanotuya muro rwezvekudya rwayekunonoka kusvika mudunhu ravo zvichienzaniswa apo chirwere checoronavirus chisati chave munyika.
Ofu nyaichi yechikafu ndeyekuti changa chinonoka kuenda kumakondo, asi zvira last week chatangira kumhangura chichazoya kwangu kumakondo asi ndoimwe bati.
Vaparadza vanoti kushayikwa kwezvekudya kuri kuita kuti varwere vari muzvipatara vaziye nenzara.
Tine chipatara chemishi chinonzi St. Rupert, hachina chikafu, hachina magetsi, ende also asingi pamwe PMD vachanovapawo zvinofanira kupiwa zvimaprotective and so forth ikoko.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weZimba North uye vari nhengo yeZANU PF zvakare amai Marian Chombo, vanoti vave kutoita mudengu mudengu nevamwe vanhu kuti vatengere varwere vari muzvipatara nemakiriniki chikafu sezvo pasina zvekudya zvavari kuwana. Kunyange hurumende yakati ichiyamura nemadhora $200 pamunhu kuti vayamurike panguva ino nyika yakavharwa, mukuru mubazi remadzimai nemabhizinisi madiki mudunhu vaKenya Trangwani vanoti ruyamuro ruchawanikwa nevashoma sezvo vakanzi vanhu zviuru zviviri nechidimbu ndivo chete vachawana rubatsiro, kunyange hazvo vakanga vanyoresa vanhu zviuru makumi 2 nezvishanu.
Kana matiti 2148 vanhu vataendesa social welfare vakwana, hamuona kuti hazviteerei? Makatipa atarget of 25,000 because so far we've managed to reach 23,315. Ndo vanhu vatanawo vatoda kuisa pachi paexcel. Saka head office yedu yakazoti chiitai kuti mutipe mamwe mazita aminawo.
Mumwe asingaone vakavengwa kamuchokoto vekukadoma, avo vairarama nekupema vanoti nekuda kwekuvharwa kwenyika hapana kwavari kuwana ruyamuro. Vakamuchokoto vanoti vakanyoresa kubazi resocial welfare, asi kusvika pari zvino hapana chavati vawana.
Zvezvino vakati hatida kunyoresa hadisi, vakasvika pakutiita kuti titaure na district social welfare office, ivo naprovincial office. Akati tiri kutaipa mapepa ari kuendeswa, madhikisina ari kubuda, asi we are going out the law. Kesako pacho patinenge takamirira ttcjei lockdown yacho yazopera, hapana zvati zvaitwa, hapana, hakuna shanduko, hakuna chachinja, dzangoti tikubatsirei hau kuti ai.
Mukuru mubazi resocial welfare mudunhu reMashonaland and West amai Agnes Muchoo vanoti vakaendesa mazita zviuru 14 kuti vapihwe mari, asi havangazive kuti vapihwa vangani sezvo mari dzeruyamuro dzichiiswa mumafoni evanhu ava. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vari kuramba vachimanikidzana mumitsetse kutenga hupfu, izvo zviri kuisa upenyu hwevanhu ava panguva yakaoma. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kana vanhu vasiri kuremekedza physical distancing iri kukurudzirwa, zvichaita kuti vatapurirane chirwere checoronavirus. Zimbabwe yakavharwa kwemazuva 21 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chavhiringa pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.